Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu, chikumi 29, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kudindwa kwemapepa ekuvhotesa kunotanga nhasi muHarare, ZEC ichiti izvi zvinogona kutora masvondo matatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzoka kumusha mushure mekushanya kuTanzania kwemazuva maviri. Vanhu vashanu vanosungwa mushure mekuratidzira panze pechimwe chitoro muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission yatanga nhasi kudinda mapepa ekuvhotesa kukambani yeReserve Bank yeFidelity Printers, mamwe mapato ezvematongerwo enyika achiratidza kusagutsikana nekudhindwa kwemapepa aya. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau varambidzwa kunoona kudhindwa kwemapepa aya, uye mamwe mapato ezvematongerwo enyika audza Studio 7 kuti haana kufara nezvange zvichiitika. Mumwe wevasina kufara nezvange zvichiitika nhasi ndavatavani Mulambo, vanove chief election agent wavaElton Mangoma, avo vachakwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika vachimirira mubatanidzwa wecoalition of democrats kana kuti CORD. VaMulambo vaudza Studio 7 kuti ZEC iri kuita zvainoda nekuti zvavaona handizvo zvavange vakatarisira.
Tafunga kuti kushedza kwetaita kunoratidzwa se ma observers tsono kuti rinoprintwa sei, zviri kufamba sei, ratanga pato kusvika rapindura ita sei. But tasvika ikoko it was totally different. Tasvika ikoko taingoratidzwa over the window, takamira so materials tichiona down from wanga ari vari kugadzira tongonzi ballot iro.
Munyori mukuru mubato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaNixon nyika dzino vati kunyange hazvo vafara kuti ZEC yavakoka kuti vanoona kudhindwa kwemapepa ekuvhotesa, vachaongorora mapepa ekuvhotesa vapiwa neZEC kuti vaone kuti hapana chitsotsi chichaitika.
Saka tichandoedzawo kuti tipewo ivo vaongorori vakuru pane vanoti mazvikokota vanoona nezvemapepa kuti vange vachiona kuti zvatakamboitwa, zvataifungidzirawo ndo zvakaitwa muna 2013 zvingaitika here pabepa iri. Kana taona kuti hazviitiki, ndofunga tichafara zvikuru kwazvo kuti ibepa ratingabvuma kuti ibepa ratingakwanisa kuti tinge tichishandisa kuti tindoparawo ex wedu muna 2018.
Vatiwo chimwe chakakosha chavachaita kuongorora kufambiswa kuchaitwa basa kuvhotesa musi wesarudzo.
Zvatiri kukoshesa ndezvekuti kana tasvika pakuti vanhu vavhota paya, toda kuti bepa ringe richengetedzwa pane vanhu vese vachiona kuti rararepi and mabhokisi acho achengetedzwa sei, ende kuti kana apedza kurawa ipapo vanhu vacho vanenge varipo ndiwo here vanhu vakakodza kuti vange vari nemaballot papers iwayo. Kana izvozvo zvikaitwa chete, tinofunga kuti sarudzei tinozobvuma kuti zviri mubhokisi ndo zvaitwa nevanhu.
Vari kukwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika vakazvimirira vaBrian Taurai Muteki vaudza Studio 7 kuti semaonero avo zvinhu zvafamba zvakanaka.
Isusu takaizoshanda nenonzi peace pledge kunoko, vekuti vanhu ngationesane panenge pari wrong. This is the democracy. demokrasi haireve kuti kana makafunga zvakasiyana zvaipa kubatsirana. Saka vamwe vanga vada kutopinda macho munotodhindwa macho munhu. But as presidential candidates, we are not there to print. Tanotenda kunoona kuti zvikufambiswa sei. Saka kana pane munhu anenge ane chichemo chaanacho, tinototi zviri nani kuzvinyora nekuti system yatiri kuti yacho yakakanganiswa, vanhu vakanyora.
Mumwe commissioner weZEC vakuvani moyo avo vange vari kuFidelity Printers vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvafamba zvakanaka kunyange hazvo paine vamwe varatidza kusafara vati vakoka mapato kuti azozvionera kuti mapepa aya asi kudhindwa kunze kwenyika.
Tavapa mapepa racho kuti vanyatsoenda naro vaende kunoona kuti chii chiri kunyatsoenda. Munhu achavhumura kuti aise ex wake ikoko on the assembly ballot akabva ipapo then atiudza kuti chii chaaona. Asi isusu tiri kuti kana aona mashura iwavo uya utiudze tozoona kuti chii chiri kunyatsoitikana nekuti kana zviri chokwadi izvozvo zvinoreva kuti tofanira kuchinja mapepa acho iwayo.
Panyaya yekuti pane mamwe mapato aiti anoda kuchengetedza mapepa aya kubva musi wekudhindwa kusvika musi wekuvhota, vamoyo vati hakuna zvakadaro zvichaitika.
Hakuna that provision. Zviripo chete ndezvekuti titongoti vanhu vangoona zviri kuitika ipapo. Saka tiri kuti hakuna munhu achagara ipapo. Zvinenge zvabasa reZEC kuti tirione kuti sevanhu vakapiwa masimba neconstitution tichaita kuti tione kuti Fidelity Printers iri kuita izvozvo zvinodiwa nemitemo yenyika.
Mapepa ekuvhotera mutungamiri wenyika neparamende ari kudhindwa kuFidelity Printers uye kanzuro achadhindwa nekambani yehurumende yePrint Floor. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vamwe vanhu vasungwa mushure mekuratidzira kwaitika panze pechimwe chezvitoro zvikuru muBulawayo nhasi masikati. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kuratidzira kwedzimwe nhengo dzebato reMtwakazi Republic Party panze pechitoro chikuru cheTM Pick and Pay Hypermarket muBulawayo kwapinda muzuva repiri nhasi. Vanhu ava vachiimba uye vakabata zvinyorwa zvakasiyana siyana kusanganisira zvange zvichishora nyaya yechizivano pakupinza vanhu mabasa. Sezvakaitika nezuro, mapurisa anodzivirira mirizhonga azopindira akasunga vamwe vanhu ava vashanu. Mumwe mukuru mukuru wemapurisa paBulawayo Central Police Station uyo angozvidoma nezita rekuti Magara atsinhira kuti vanhu vashanu vasungwa mushure mekuratidzira uku. Vange vachiratidzira ava vari kutsutsumwa nenyaya yekuti pari kuitwa rusarura kuchishandiswa nyaya yerudzi pakupinza vanhu basa kuri kuitwa nekambani yeTM Pick and Pay iyi. Mumwe mukuru mukuru wepaTM Pick and Pay Hypermarket uyo angozvidoma nezita rekuti Nhamo Inesu ati hapana zvaanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatapi venhau. Asi mutevedzeri wemukuru webato reMtwakazi Republic Party Muzvare Prezi Yanguluve vati zvisinei nekusungwa kwaitwa vamwe vavo vachaenderera mberi nekuratidzira uku kusvika zvavari kunyunyuta nazvo zvagadziriswa.
Vanga vasunga havo kuti asi tinongo chango continue to demonstrate against that branch manager who is unfair to the employees.
Mumwe mugari wemuBulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti amai moyo ashora kuratidzira kwevemutwakazi uku achiti hakuna maturo.
Vamwe vari kudemonstrata vari kuti ivo vakadzingwa nekampani. Hamene kuti vakaita chii? But kana vakadzingwa nekampani unongoenda kulabor court. Hazviiti sense kuti wadzingwa nekampani wotsvaka political party kuti ikutaurire nyaya yako. Unongoenda kulabor kana kuri kuti nyaya yakadzingirwa is not straightforward kana kuti hauinzwisisi. And handifunga kuti pari zvino tiri stage yokuti semaZimbabweans tinotanga kutaura nezvemarudzi kuti chii ndezvekutaura zviya. Nokuti pane vanhu vanonzi mashona acho iwavo vakakura muno Bulawayo. This is the only place they know is home. Saka muri kuti chi nevanhu ivavo? And kune mandere anoshanda kuHarare. Saka are you saying kuti vari uko kuHarare mashona acho avadzinge ovauza kuti ngavadzoke kuno kuBulawayo here?
Mumwe zvemugari vadzika mainyoni vati nyaya yekusarura vanhu kuchishandiswa rudzi chinhu chakaipa zvikuru asi vashorawo nyaya yemhirizhonga. Nezuro chitoro cheTM Pick and Pay Hypermarket chakavharwa nguva yekupedza basa isati yakwana sezvo vamwe vevairatidzira ava vakange vatanga kupotsera matombo kumapurisa anodzivirira mirizhonga aichengetedza chitoro ichi pamwe nevashandi. Asi nhasi chitoro ichi chavhurwa semazuva ose zvisinei nekuratidzira nekusungwa kwaitwa vamwe vevange vachiratidzira ava. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiriri webato rinopikisa Rebuild Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manyika, vanoti mapepa awe kutsvaka rutsigiro kana kuti maposta muHarare, Chegutu neGweru ari kubviswa nekubvarurwa. Dr. Manyika vanoti hapana wavanofungira pari zvino, asi chinoshamisa ndechekuti pari kubviswa mapepa avo pari kuiswa mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa. Vanoti zvenyaya iyi vakaisvitsa kumapurisa pamwe nevaongorori vesarudzo vanobva kunze kwenyika avo vakazvionera voga. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Manyika kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Nezuro ndaingabva kuHarare tikamira muchegutu tikaona kuti maposters edu akanga abvarurwa. Mamwe achona panga patorwa maposters avamunangagwa akanamirwa pamusoro pemaposters edu. Kwese kwatanga taisa maposters anga abviswa. Nyaya iripo ndeyekuti zviri kunze kwemutemo zvinotosungisa izvozvizvi. Mutemo unonyatsotaura musection 142 yeElectoral Act kuti hazvibvumirwi pamutemo.
Saka pari zvino mangoona zvichiitwa muchegutu nekugweru.
Muchegutu nemugweru kuHarare muna Willowville Road kwakaonekwa madzimai akanga akapfeka uniform yeCity Council vachibvisa maposters edu pamalamp posts. Vachisiya vamunangagwa. Zvaitika mugweru, zvaitika kuHarare, zvaitika kuchegutu.
Pane rimwe bato here riri kubvarurirwa maposters aro?
Isusu tongoona edu ega ndo akabvarurwa. Hatisi kuona rimwe bato riri kubvarurirwa maposta. Tongoona edu. Kuchegutu is very clear kuti ndivanani vakazviita nekuti vakanamira maposta ai president Mnangagwa pamusoro pedu. Saka izvo zviri very clear. Kunogura hatizi kuti ndiani ari kuzviita asi tatoziva ndechekuti edu isusu ndo akatsemurwa.
Maposters aya akanga akaiswa panobvumidzwa here?
Akanga akaiswa panobvumidzwa. Pamwe pachona tinenge titori neposta paside peredu paine posta reZANU-PF, pamwe pachona paine posta reMDC Alliance redu robvarurwa, mamwe achisiyiwa aripo.
Danho ramuchatora apa nderipi?
Hataenda tikanotaura nemapurisa, vakauya mapurisa epeace vakazviona. Muno mugweru nhasi mamwe ine imwe delegation yemaobservers yeEU tavashedza vakauya vakazvionera vega. Saka iye zvino maembassies vamwe vese vaya vanonzi maobserver tiri kuvaudza. Tatiri kuvaudzira kuti vanhu vazive once and for all zviri kuitika muno muZimbabwe. Zvino hazvina kumira zvakanaka. Tinofanira kuita sarudzo yakanaka muno muZimbabwe. Ndo zvinhu zvatiri kutaurira even maobservers.
Avo vanga vari mutungamiriri webato reBuild Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manyika, vari parunare mugweru naTanonoka Wande weStudio 7. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzoka kumusha nhasi masikati mushure mekushanya kuTanzania kwemazuva maviri. Vamunangagwa nemutungamiriri weTanzania vaJohn Magufuli vakanyorerana chibvumirano chekudyidzana kwenyika mbiri idzi, icho chinobata zveutano, kudzivirirwa kwenyika, magariro, dzidzo pamwe nezvemitambo. Vamunangagwa vaenderera mberi nemharidzo yavo yekuti Zimbabwe yakavhura mikana yemabhizinesi. Vakashanyirawo chikoro cheKaole Wazaza College nevamwe vakuru vehurumende vekuTanzania. Vakazopendera rwendo rwavo nekusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi, izvo zvavavimbisa kuti hurumende yavo ichaita pese painogona napo kugadzirisa Zimbabwe patsva. Mukuzeya nyaya iyi tabata muongorori wezveupfumi vamasimba kuchera kuti tinzwewo mafungiro avo.
Joint Permanent Commission zvibvumirano zvaingosainiwawo pakati kweZimbabwe nedzimwe nyika. Vazhinji vacharangarira pane imwe yaitombonzi ZIMOFA yeZimbabwe Mozambique Friendship Association. Saka zvibvumirano zvaingosainiwawo pakati kwenyika mbiri idzodzo vachiitira kuti vanga vachikwanisa kudyidzana mune zveutano, mune zvesecurity. Zvibvumirano zvakadaro tinazvo futi ndofunga neSouth Africa. Tinazvo zvibvumirano zvakadaro zvaisainirana neZimbabwe, zvikuru sei tangotora kuzvitonga kuzere. Asi kuti zvaizonyanya kushanda here, dzimwe nguva kushanda kwazvo isusu taisanyanya kuzozviona savanhu.
Vamunangagwa vari kuenderera mberi nemharidzo yavo yekuti Zimbabwe is open for business. Zviri kuramba here zviri mumaringe nekwakatarisa nyika?
Tikangoti nyaya yekuti Zimbabwe is open for business islogan yavakatanga nayo vachangotanga kupinda mukutonga. Saka hapasati hapo pane zvizhinji zvinoratidza kuti takatarisa mutemo nezvimwewo zvatingangoda kuona sikuru sei kuvhurwa kwamakambani kuti zvinotora nguva yakareba sei nezvimwewo zvakadaro. Hapasati pane zvinoratidza kuti shuwawo Zimbabwe is open for business, asi chinhu chavagara vachingotaurawo kubva pavakapinda kutonga musi wa 24 November.
Vamunangagwa vaitawo musangano nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kuTanzania.
Imharidzo yavari kungofamba nayo tinoona pavakambotitenderere vachienda kunyika dzakaita sana Zambia nana South Africa, pavakambotenderera imharidzo yavaingopa kunana Angola, imharidzo yavari kupa.
Avo vanga vari muongorori wezveupfumi vaMasimba Kuchera vachitaura neStudio 7 vari muHarare. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuVoice of America. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muzinda weAmerica muZimbabwe wazivisa kuti dare reSenate rakapasisa kuti vakadomwa kuve mumiririri wenyika iyi muZimbabwe vaBrian Nichols vave nhumwa yemutungamiri weAmerica muZimbabwe. Kutambirwa kwava Nichols nedare reSenate kunopeta urongwa hwekudomwa kwavo nehurumende yeAmerica, uye vanotarisirwa kuenda kuZimbabwe nekukasika kuti vachitanga basa ravo mushure mekuzvisvitsa kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Kwata zvenyika zvemutambo weragbi necricket zviri kupinda munhandare mukupera kwesvondo rino zvichitarisira shanduko. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaSebos apinda munzira akananga kukinya kumutambo wavo wechipiri we-2018 Africa Gold Cup, uyo uri kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuma-2019 World Cup ayo achaitirwa kuJapan. Maziso ese evateveri vemutambo weRugby ari pamuraridzi mutsva weMasebos, Peter De Villiers, uyo akapiwa chinangwa chekuendesa Zimbabwe kuWorld Cup apo akatambidzwa basa iri achitsiva Cyprian Mandenge. De Villiers haana kutanga basa rake zvine mutsindo mushure mekunge Masebos akaita mangange 23-23 neMorocco pamusha muHarare Sports Club, zvekuti anofarira kukunda mumutambo uyu kuti Masebos arambe ari munzira yekuenda kuJapan. Asi akazotevera mutambo uyu nekutora chikwata chake kuenda nacho kuSouth Africa kunosimbisa gadziriro yemakwikwi aya, zvekuti ave kutarisira kuti chave nemongo. Mucheveri wechikwata cheOld Hararians vaSebastian Muchawaya vanoti semazivirwo avo De Villiers haasi kukundikana mudonzo iri vachiti iwo anonokunda kukinya.
Kuti munhu akasimudzira South Africa munhu ane experience zvekuti hapa Zimbabwe apa kukinya ndoona Zimbabwe ichibudirira pakinya.
Zimbabwe ine nhoroondo yakasimba pamutambo yayo nekinya zvekuti pamitambo gumi neminomwe yavasangana Masebos akunda mumitambo gumi nemwe chete kinya ichikunda mumitambo mita nhatu chete. Asi vamuchawaya vanoti Zimbabwe haifanire kutarisa zvakamboitika kare asi kuisa pfungwa pamatambiro ayo. Kinya yacho yakarova Morocco 28-22 muCasablanca mumutambo wayo wekutanga. De Villiers aunganidza chikwata chemasebles chakasimbisisa chichange chitungamirwa naDenford mutambangira chichisanganisirawo vamwe vatambi vane mukurumbira vakaita saFortune Chipendu, Tafadzwa Mende, Lucky Sitole na Farai Mudariki. Vakapedza nekinya, vatambi veZimbabwe vari kuenda kuTunisia musi wa7 Chikunguru vozotamba neNamibia nekugumisira neUganda. Zimbabwe yakapedzisira kuenda kuWorld Cup muna 1981. Zvichakadaro, chikwata chemutambo wecricket chemaChevrons chiri kupindawo muHarare Sports Club nesvondo chiine tarisiro yekukunda Pakistan kuti chipedze pfungwa dzacho dzekutadza kubudirira kuenda ku2019 World Cup. Uyu ndiwo mutambo wekutanga wezvikwata zvitatu kusanganisirawo Australia. Mutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga vachiti veruzhinji vanofarira kuuya kuzokuzirira chikwata chavo.
So tinoti vana vese veZimbabwe uyai mufare nesu, uyai muone mutambo mukurudzire vakomana. So tinotarisa kunge tichange tichakunda ende kuti zviitike tinoda kunge tine rutsigiro rwenyika yese yeZimbabwe.
Chikwata chemaChevrons zvekare chine murairidzi mutsva Richard Rajput wekuIndia uyo ari kutarisira kutanga basa rake zvine mutsindo mushure mekutora basa iri kubva kuna Heath Streak. Asi Zimbabwe ichange isina vamwe vatambi vayo vane mbiri: Brendan Taylor, Graham Cremer, Sean Williams na Craig Ivan, avo vakasiyiwa muchikwata ichi nemhaka yegakava remari yemuhoro riripo pakati peZimbabwe cricket nevatambi. Asi vamajonga vanoti Zimbabwe ichangokunda zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mutungamiriri webato reNPP uye vari vachamirira mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition musarudzo yemutungamiri wenyika, Amai Joyce Mujuru, vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vazive kuti madzimai anokwanisawo kutonga nyika sezvo ivo vakagadzirira kuve mutungamiriri wechidzimai wekutanga munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 naAmai Mujuru nezvenyaya iyi.
Ndiri mumwe wevari kumhanya kana kuti vari kumira sapresidential candidate pasarudzo yedu yegore rino ya2018. Ini semumwe wevarwiri vorusununguko, pane madzimai vakanga vari muhondo vachirwa hondo, pozoita madzimai vakanga vari muno munyika vari kubikira nokutsigira varwi vorusununguko. Vanhu ivava vane matambudziko akawandisa, andingangoti matambudziko asina kusiyana nematambudziko ari kusanganikwa nemadzimai vemuZimbabwe yakakwana. Saka semadzimai tiri kuda kuti zvatakatamburira kuti rusununguko rwemadzimai rwanike zvizere, tiri kufanira kunge tine zveupfumi hwenyika nemaitirwo azvo ave nemutemo usingasarudze madzimai. Iye zvino unongonzwa zvichingotaurwa chete kana mukunyorwa chete, asi kana taakuenda kunoita basa, madzimai ari kutambudzika zvikuru maererano nekuti dai vabatwa mabatirwo mamwe chete anoitwa vanhurume.
Munoona nyika yakagadzirira here kuita mutungamiri wechidzimai?
Imi madzimai mukanzwa makakwana kuti tinogona kutungamirira sekugona kutungamirira kwatiri kuita misha yedu. Nokuti muri kuitungamirira varume vacho varimo. Muri kutovabatsira kuti musha unonzai, unonzai, unonzai. Saka imimi mukazvinzwa musina kukwana ndopa zvinonetsa. Asi takaenda kuhondo kunorwa kuti ikoko kusazvinzwa. Ikoko kusagutsikana ikoko kupere. Tinge tiri vanhu vakunyatsoziva kuti aiwa, kutungamirira hakudi mejiki, hakudi mashura. Kutungamirira kunoda kuziva kuti chii chinoda kuitwa. Uye pakutungamirira ivo vacho varume vari kutungamirira. Havasi kutungamirira vari vega. Vari kutungamirira vanesu madzimai. Tiri kungoti ndiro ngaichichinja. Ini mudzimai ndiendewo pamusoro, imi varume omo nditsigirawo sekukutsigirai kwatinokuitai.
Avo vanga vari amai Joyce Mujuru, mutungamiri wemubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition, vachitaura naMarvelous Muhlanga Nyauye vari muHarare.
Mashoko aya ari kushambadzwa nehurumende yeAmerica kuitira kuti azivikanwe nepasi rose. Chirongwa chemubayiro unopiwa nebazi rekudyidzikana nedzimwe nyika muAmerica cheRewards for Justice chiri kupa mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora kune ani zvake ane ruzivo rungabatsira mukubata nekusunga ani zvake akabatsira kana kuuraya chizvarwa cheAmerica vaJoel Shram. Musi wa18 kurume 2012 vaShram avo vakenge vane makore makumi maviri nemapfumbamwe vakapfurwa vakafa vari munzira kuenda kubasa muguta retaiz muYemen. Munhu akavapfura akange ari pamudhudhudhu uyo wakamiswa pedyo nemotikari yavaShram. Panguva yavakafa, vaShram vaive mukurukuru uye vachidzidzisa chirungu paInternational Training and Development Center inova imwe yenzvimbo yave nemakore mazhinji ichiita izvi muYemen. Mazuva mashoma vaurayiwa chikwata chinoita zvakapfurikidza mwero cheAl-Qaeda mudunhu reArabian Peninsula chakabudisa mashoko ekuti ndicho chakange chauraya vaShram. Mashoko ane chekuita nemubayiro wakanangana navaShram ari padande mutande www.rewardsforjustice.net. Ichi chiziviso chehurumende yeAmerica chamaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, nasi tiri kutarisa gadziriro yemapato ari kukwikwidza musarudzo. Vamwe vachiti mapato anopikisa eMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa nerimwe rinotungamirirwa naMuzvare Tokozani Kupe anogona kusaita zvakanaka musarudzo nekuda kwekusagadzikana kwavanoti kuri mumapato aya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kudindwa kwemapepa ekuvhotesa kunotanga nhasi muHarare. ZEC ichiti zvinogona kutora masvondo matatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzoka kumusha mushure mekushanya kuTanzania kwemazuva maviri. Vanhu vashanu vanosungwa mushure mekuratidzira panze pechimwe chitoro muBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 29 hlangula 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
asingakutshe ukuthi abantu babekwazi ukuthi njenge commission yite esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha ukuthi siphindela kumaphepha
I commission ebona ngezokhetho ezek Isiqalisile umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama ballot papers loba nje kulokukhonona okuthile kwamabandla aphikisayo
Sesiboshiwe silapha Central Police Station sibotshelwe ukudemonstrate peacefully ngo-TMI
Kubotshwa amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisikhombisa kobulawayo kanye labe Labaye beyizisebenzi zako TM Hyper ngemva kokutshengisela.
Siyakwazi ukuthi uSolomon Mjuru wayelamandla kakhulu kuzanu PF lokho esithi kingmaker njalo wayesesajo. Yikho kwancediswa ukuthi uJoyce Mjuru akhwele amalele esikhundla kuhulumende. Umnangagwa nguye okwakukhangelelwe ukuthi angene kodwa ngenxa kaSolomon lokho akusenzakalanga kwangena unkosikazi Mjuru.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka esikhundleni sikamongameli welizwe lamhlanje siphatha impilo yomkhokheli webandla le National People's Party unkosikazi Joyce Mujuru zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7 Kubotshwe abantu abayisikhombisa kobulawayo abangamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party kanye labanye ababeyisebenzi zako TM Hyper ngemva kokutshengisela kulandela ukungaqatshwa kwezizalwane zesigabeni semandebeleni lokuxotshwa kwezinye zesigaba salumhlubu lokuqatshwa abavela kwezinye izigaba. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Pichipichi wathi emhyper wobulawayo namhlanje ekutshengiseleni kwamalunga eMRP kunye nezisebenzi esezamiswa umsebenzi laze lavala ivinkili ngemva kokutshengisela amapolisa ahlomileyo abophe amalunga emthwakazi Republic Party amane lababe izisebenzi zako TMhyper ababili Ababotshiweyo abe MRP ngomnumzana Patton Qaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo uTerence Mkhwananzi uColin Mangena ozamela inkayi North lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iphumula ngemva kokutshaywa kabuhlungu ngamapolisa Useji Ncube lo try ndiweni ngezinye zezisebenzi ze TM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshiweyo zitshengisela Uqaba ulandisa ngokubotshwa kwabo
Sesiboshiwe silapha Central Police Station sibotshelwe ukudemonstrate peacefully ngo TM Hyper
Umsekeli womkhokheli we-MRP, unkosazana Praise Yangulube, uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo.
Ukubotshwa bengaboshwa kodwa sila continue nxa ukuthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu laba abaxotshwa emsebenzini, kumele ukuthi si-continue si-demonstrate.
Unoba umbhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eya ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo usole isenzo samapholisa sokuhlasela abakade betshenyisela.
Kunosiza ukuthi abantu betshengisela ukungasudiseki phezu kwesenzo esibe esenziwa ngumaneja wakuhayiswa kuhlukunyeza ama-victim inokuthi kungangaba amaphoyisa bangenela bebona ukuthi kuncedisana njani to address the problem.
Ukutshengisela lokhu kungene kusuku lwesibili lamhlanje. Ibandla le-MRP kunye nababe izisebenzi zako-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatsha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abanengi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
I-Commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isisungule umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama-ballot papers loba nje kulokukhonona kwamabandla aphikisayo athi kawasuthiswa indlela lomsebenzi ophathwa ngayo ozathatha amaviki amathathu. Amaphepha la adindelwa kunkampani ye-Fidelity Printers. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Intatheli kazange zivunyelwe ukuyabona lawo maphepha edindwa kodwa abamanye amabandla ezombusazwe akade ekhona avize ungajabuli ngokuqhushwa kwalomsebenzi. Isiphatha amandla sezekhi umnumzana Qhubani Moyo uthi amabandla aphikisayo kumele avume ukuthi izekhi yenza okusemandleni ayo ukuthi ukhetho lubaluleke.
I-production process printing aloko ke abantu nje besiyaboniswa ukuthi uhamba njani hatshi ukuthi babe sesiyahlala khonapho. Esingakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njenge-commission yite esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha ukuthi siphrinte lawo maphepha. Njalo nxa sikwenza khonoko sikwenza sithatha amandla ethu on behalf of abantu bakeZimbabwe sothatha constitution elizwe. Ngalokho-ke sithi thina okunye ngumsebenzi wethu ukuthi sekuyenza ukwenzela ukuthi si-protecte uZulu wonke.
Unobhala jikelele webandla le-NPF umnumzana Lloyd Sithole uthe lobanje bejabulela ukuthi izekhi banxusile ukuthi babone amaphepha okuvotisa edindwa bazahlolisisa ukuze babone ukuthi kakula sitsotsi esenzakalayo.
Loba nje sijabulela ukuthi khona izekhi sinusile ukuthi at least sizobona ukuthi khona i-ballot paper leli liprintwa njani izinto ezinjalo. Kodwa ngisafuna ukuthi ngithande ukuthi ngiqwayisise ukuthi kusase-early kakhulu. I-ballot paper lizathatha 21 days ukuthi liprintwe. Kusase early kakhulu ukuthi si-celebrate ukuthi khona i-process ife. Kuzamele ukuthi khona umuntu wonke kumbe sibe diligent ukwenzela ukuthi khona sibone kumbe simonitor i-process le ukuze kuyefika ekugcineni i-vote yomuntu isize.
Babuye bathi okunye okuqakathekileyo abaza kuhlolisisa yikubona ukuthi umsebenzi wokhetho uzaphathwa njani ngelanga lokuvota. Ama-ballot papers la azasetshenziswa ukhetho lokudinga umongameli welizwe adindwa yikampani esebenza ngaphansi kwebhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe eye-Fidelity Printers kuthi-ke awamakhansila azadindwa yikampani kahulumende eye-Print Floor. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. 0800 2465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWLE.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphendukile elizweni lamhla evela kwele Tanzania lapho kade ekhona okwamalanga amabili evakatshela usowakhe umongameli John Magufuli owamnxusayo. Umnangagwa utshele intatheli izindaba ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Kembo Mohadi lomgcini sihlalo wabesifazane kubandla lezanu PF unkosikazi Opam Chinguri Kashiri basiwa kwele South Africa. Ukuya elatshwa amanxeba abawathola ngemva kokudubuka kwebhomba enkundleni yeWhite City ngempela sonto edluleyo. Umnangagwa ubikwa evakatshele abalimi abamhlophe abaxotshwa emaplazini abo eZimbabwe ngesikhathi sombuso kamongameli Mugabe. Uphinde wavakatshela enkambeni okwakuhlala khona abalweli benkululeko ngesikhathi sempi. Kesizwe amazwi kaMnangagwa.
We stayed here. At that time, it was
sahlala konapa ngaleso sikhathi kwakuse ukuqaleni komzabalazo wempi kazibuse. Ifrelimo yayiphambili kulathi le kwakuyinkamba yakuqala eBhagamoyo bengakayi eKhonkwa. Ngithemba kusempumalanga hathi kusedudoma kodwa waqala khonapha
Dodoma, center of the country. Where is Dodoma?
Dodoma, yeah, that's before they opened. They began here.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa eseTanzania. Ukuhlaziya uhambo lukaMnangagwa sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania umnumzana Mathula Lusinga onguye njalo oyimela ibandla leMTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni yeAfrican Union.
Uhulumende walapha bamamukele kahle. Ufike bamlanda e-airport bamenzela ama-ceremonies wona lawo abawenzela abantu. Kodwa engakwaziwe ukuthi abantu bona abaseZimbabwe bamamukele kanjani.
E-airport uyamukelwe ngubani? Nguye yini uMagufuli ngokwakhe kumbuthumela abantu?
No, ubekhona e-airport, but esingakwaziyo ukuthi inkulumo ebezikhulunywa ziyikhulunywe kanjani. Kodwa ke ngoba engikwaziyo ukuthi ube fike lapha wa-invite ama-embassies wonke ukuthi ahambe ayembona ekhulumela indaba yakhe yotshintsho lwakhe azama ukulwenza eZimbabwe. Wasebuya wathi yena kakhulu ekuqoqeleni kwendaba yakhe ubedinga ama-farmers asuka eZimbabwe ngesikhathi kuthathwa umhlaba. Yibakade ebalandile kakhulu ukuthi abazame ukuthi babuyele ekhaya.
Ubona baningi kakhulu yini abalimi abamhlophe ababaleke eZimbabwe baye khona ngapha eTanzania?
Baningi kakhulu njalo izimanga abazenzayo ziyabonakala. Amaplazi wabo asesuthise isizwe salapha indlela ebesingekho ngakhona 15 years ago.
Sizwa kuthiwa ubonane njalo lezizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapho. Ziningi kakhulu yini izizalwane zeZimbabwe?
Zikhona eziningi izizalwane zakithi, kodwa ke yizo zonezi abaningi abakudiaspora. Abanye bakhona bathathwa yilo lolodumo elokuthi sokulotshintsha ekhaya bahambele khonokho kuyambona. Kodwa ke esikuzwayo kakhulu ukuthi indaba zabalimi azisahambanga kahle ngendlela, ngoba ube ngumuntu ofike wenza kalukhuni wabuya wayenza khonokho kwenziwa ngumgabe ukusitshaya isifuba. Umuntu okhulume kakhulu nguye oweMinistry ya Agriculture uPerence Shiri, ekhuluma kakhulu hayi ngokuthi izinto zobulimisi zikhamba kanjani ekhaya, kodwa ke eqakathekisa yena umnumzana uMnangagwa emtshaya isifuba ukudlula lokhu okuyikho ama-farmers akade funa ukukuzwa.
Alo ke ngumnumzana Mathula Lusinga isizalwane seZimbabwe esihlala eTanzania onguye njalo omela ibandla leMTCT ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa enhlanganisweni yeAfrican Union. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseDar es Salaam kwele Tanzania. Live Talk lamuhla sikhangela ukuqala kokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers lapho okunxuswe amabandla ezombusazwe ukuthi azozibonela lokhu kusenziwa. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kwezamanye amazwe, uhulumende wele Melika ubika ukuba idale lephalamende le-US Senate selisuthiseke ngokukhethwa kuka-ambassador designate Brian Nichols ukuyamela umongameli Donald Trump eZimbabwe. Lesi sibanga sokugcina sokuthi uNichols aqale umsebenzi sokusitsho ukuthi useza kuyaqala umsebenzi kweleZimbabwe kusikhatshana esilandelayo. Ngemva kokwethula ingwalo zakhe kuhulumende weZimbabwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende weMelika ufuna uNichols aqale umsebenzi phakathi kwenyanga kaNtulikazi ukuze ukhetho lweZimbabwe luthi lusenziwa abe sekhona elizweni. Abasakhulayo abangamajumi amathathu lasithupha abadabuka eZimbabwe abalubhekise kweleMelika phakathi kwalinyanga ekaNhlangula phansi kohlelo olweMandela Washington Fellowship Program babikwa sebeqalile izifundo zabo lokwabelana ulwazi labanye babo abadabuka emazweni asezwekazi leAfrika. Unkosazana Candice Mbaita ovela koBulawayo uthi wamukelwe ngomusa ekolijini ele Rutgers University elisesigabeni eseNew Jersey. UCandice wenza izifundo ze-diagnostic radiographer okungumsebenzi awenzayo eZimbabwe esebenzela ikakhulu emaphandleni ngezansi yemaNdebeleni. Direct from Washington, the voice of America. Enhlelweni zethu lapho isikhangela labo abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli mhlakantulikazi 30 lamhla sikhangela umkhokheli webandla eliphikisayo ele National People's Party NPP unkosikazi Joyce Mjuru, yena waxotshwa ebandleni elibusayo lezanu PF ngesikhathi engumsekeli kamongameli. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya weStudio 7.
Unkosikazi Joyce Mjuru wayesaziwa empini yokulwela inkululeko ngelokuthi Teurai Roper uzelwe esabelweni seMount Darwin mhlazi ku-15 Mabasa 1955. Umjuru walandela iningi ngesikhathi sempi, waquma umncele wangena kweleZambia eleminyaka elithumi lasitshiyagalombili. Ngesikhathi esegangeni encedisa ekulweni impi yenkululeko ngomnyaka 1975 wayesekhethwe ukuthi akhokhele amaqembu abalwela impi efundisa abanye ngezebutho kanye lezombusazwe. Kwatshesele minyaka engamachumi amabili lane, umjuru nguye wayesengumkhokheli wenkamba yeChimoyi Military and Refugee Camp eMozambique. Waphakama wayayenziwa omunye wabakhokheli abesifazana kugcele lalisilwa ngaphansi kwebandla lezanu PF eleZanla Forces. Ngomnyaka ka-1977 umjuru wachata lomkakhe uMuyi umnumzana Solomon Mjuru, yena wayengomunye wamakhomanda aweZanla. Umnumzana Mjuru wayehlonitshwa kakhulu phakathi kweZanla, wasenziwa ngegama elithi Rex Nongo empini. Ngomnyaka achata ngawo unkosikazi Mjuru wakhethwa ukuthi abe lilunga lekomiti laphezulu lebandla lezanu PF. Unkosikazi Mjuru wazithwala esempini lapho inkamba yabo yahlaselwa khona, kwathi ngemva kwamalanga amabili wakhululeka. Kwathi iZimbabwe ithatha uzibuse ngomnyaka 1980, uMjuru waba ngomunye wabaphiwa isikhundla sokuba ngumphathi ntambo wezemidlalo esiba nguye omncinyane kuzo zonke iziphathamandla zikahulumende ngaleso sikhathi. Iningi lizamkhumbula ngesikhathi engumphathi ntambo wezendlela zokukhulumisana i-telecommunications esala ukunikeza umnumzana Strive Masiva imvumo yokuthi aqale inkampani yakhe kamakhalekhukhwini eye-Econet. Njalo wagcina ethuka wayengumsekeli kamongameli uDokotela Joshua Nkomo, yena wayesekela uMasiwa ukuthi aphiwe imvumo yokuvula inkampani yakhe. Kwathi ngemva kokubhubha kwamsekeli kamongameli uMzana Simon Mzenda ngo-2004, ibizo likaMjuru lafakwa phambili ukuthi abe ngowesifazane wakuqala ukuthatha lesi sikhundla. Amandla kamkakhe uSolomon Mjuru, njengoba kuthiwa ngocubungulo lwezombusazwe uMnumzana Edwin Dube, abikwafaka umfutha kwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe, wavuma ukuthi uNkosikazi Mjuru abe ngumsekeli wakhe.
Siyakwazi ukuthi uSolomon Mjuru wayelamandla kakhulu kuZanu PF, lokho esethe kingmaker, njalo wayesesatsho. Yikho kwancediswa ukuthi uJoyce Mjuru akhwele amalele esikhundla kuhulumende. UMnangagwa nguye kwakukhangelelwe ukuthi angene, kodwa ngenxa kaSolomon lokho akusenzakalanga, kwangena uNkosikazi Mjuru.
UMjuru wagcotshwa uba umsekeli kamongameli mhlazi ku-6 Mpalakazi 2004. Kodwa kulisana kwaqhubekela phambili phakathi kweZanu PF kulwelwa ukuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMgabe uma echiya. Kwaqala ukuba la maqhuku atshiyeneyo, abanye befuna uMjuru, kanti ngakwelinye icele kwakulo MnangaKwa.
Siyakhumbula ukuthi kuke kwaba lokudonselana kakhulu kuZanu, abanye bekhayendele ukuthi mbani ozathatha isikhundla sikaMgabe. Nkosikazi Mjuru wayeqamele kakhulu kumkakhe ngoba wayelelizwe elilalelwayo kakhulu kuZanu. Ngakho noma nje uNkosikazi Mjuru wayehamba phambili, umkakhe nguye wayebonwa njengomaqhuzu.
UMjuru wayekhanya ehamba phambili elosekelo ebantwini abaningi ukuthi abe nguye ozathatha isikhundla sikaMgabe uma ephuma. Kodwa izinto zaguquka ngokuphazima kweso kwangena uNkosikazi Grace Mgabe esitikini, noma nje wazama ukuthi yena kalamlandu.
VaMugabe vanzwa kuti pane zvauri kuita.
UNkosikazi Grace Mgabe wayetshele abantu kubi ngami. Mina ngabuza ukuthi kanti lokhu kuzasinceda ngani, ngoba kayisilo qiniso okwakukhulunywa.
Lokhu kwahle kwabamceke ukuthi uMjuru waseqala ukuphelelwa ngamanzi. Kwaba njalo nje ke kwakhitshwa esikhundleni sokuba umsekeli mhlazi ku-8 Mpalakazi 2014. Kwathi ngoMabasa 2015 waqotshwa kubandla leZanu PF esetheswa icala lokuzama ukugenqula uMongameli Mgabe. Njengomuntu wayelokhu elamadlabuzane njalo lesifiso sokuqhubela phambili kwezombusazwe, uMjuru wabona kungcono ukubumba ibandla lakhe eliZimbabwe People First, ZPF, okwakuqala empilweni yakhe ezithola ekubandla eliphikisayo. Ningomathi Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, isikolo seMpophoma yiso esizamela idolobho lakoBulawayo kumncintiswano walonyaka oyinguqu weCopa Coca-Cola ozaqutshelwa enkabazwe ngenyanga ezayo ngemva kokunqoba kumidlalo equtshelwe esikolo seGifford namhla emini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji ubekhona le wasipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amaqembu abafana lamankazana abale minyaka engaphansi kwelishumi lanhlanu abethe gwaqa isikolo seGifford lapho bekuqhutshelwa khona umncintiswano wokudinga amaqembu azamela idolobho lakoBulawayo kumncintiswano welizwe lonke ozaqhutshelwa edolobheni lezishabane ngenyanga ezayo. Lawo amaqembu adlale ukuthiwa iround robin, okutsho ukuba iqembu lonke belikhona lidlalela wonke amanye aphatheke kulimidlalo. Kwase kusithi amaqembu amele isikolo seMpophoma kumncintiswano wabafana la kumncintiswano wamankazana yiwo aphumelele ukuyamela uBulawayo ngoba inqobe kuyo yonke imidlalo emihlanu ayidlalileyo. Iyinhlelo ezifanayo beziqhutshwa njalo emadolobheni atshiyeneyo akwele Zimbabwe, njalo idolobho laseHarare lizamelwa liqembu lePrince Edward kucelela abafana, kuthi kucelela amankazana lizamelwa ngeleVainona okuyiwo anqobe kumidlalo eqhutshelwe esikolo seLord Malvin. Ikanti isikolo seMchabezi yiso esizamela isigaba seMathebeleni South ngemva kokunqoba kumidlalo equtshelwe isikolo seColin Bone. Enkabazwe isikolo seGuinea Fowl yiso esinqobe ukucelela abafana, kuthi eseGare yiso esinqobe ukucelela amankazana. Imidlalo yokudinga intshantshu zelizwe lonke izaqhutshelwa edolobheni lezishabane mhlazili 12 kusiya mhlazili 14 kunyanga kaNhlangula. Sikhangele imidlalo yenguqu yokudinga intshantshu zemhlaba equtshelwa elizweni laseRussia. Umncintiswano wezwe zomhlaba uqhubekela phambili kusasa kungela qembu elimele izwekazi lase-Afrika, okuyinto intatheli zindaba yezemidlalo uNeshi Mkokwerra athi iyisibonelo sokuba kukhona okungenziwa kuhle kwezwekazi kwezemidlalo.
amaqembu eAfrika ngokubona kwami ayenzanga kuhle kuWorld Cup le elokhu izenzakala elizweni laseRussia. Ngibona ngani amalungiselelo angikhona mhlawumbe bayabengawenzanga kuhle. Abadlali kuhle ikakhulu imidlalo yokuqala besuka sebefuna ukujijumezela emidlalweni ephambili okwenza kube nzima.
Kusasa ngomgqibelo iqembu leFrance lizadibana lele Argentina, kuthi ele Uruguay lizadlala lele Portugal. Ngensonto iqembu leSpain lizadlala lele Russia, kuthi ele Croatia lizadibana lele Denmark. Ngomvulo iqembu leBrazil lizadlala lele Mexico, kuthi ele Belgium lizancikilana lele Japan. Ngolwesibili iqembu leSweden lizadlala lele Switzerland, kuthi ele Colombia lizadibana lele England. Ngime le Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli wengoma zokholo uFaitas Sibanda ehamba leqembu lakhe le ofakazi gospel group okunengi asikuzweni kuntungameli Nkomo.
Lidlala telika Faitas Sibanda elesithu panjalo njengabafundi baka Jesu lilengoma ezilichumi lambili. Ngokutsho kwakhe uvela kutempela umhlabeleli.
Umculo kuyiminyaka eminingi kakhulu ngiyoqalile osengizwe ngikhohle nanokuthi ngingathi ngiqale ngawuphi umnyaka ngenxa yokuthi ngiqale ngisesikolweni. Ekuqaleni bengidlala amadrama nanjalo ngibuye ngicule umculo wembube. Kusho ukuthi ngakhula nje kanjalo, kanti nasekhaya nje kuyinto nje esiphila ngayo.
Lanxa ehlabela ekwele South Africa, uFaitas uzalelwe ePlumtree esigabeni seMpandeni, wakhulela esontweni, yikho nje ehamba ngonyawo lwegospel.
Manje kuyisifiso sami sokuthi abantu bonke ngayo uNkulunkulu bemkhonze ngenxa yokuthi okumanje esikhathini esiphila kiso abantu balibele ngoNkulunkulu ngenxa yokuthi into zomhlaba zimnandi. Manje kwangenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngizame ukuthi ngidlulise imiyalezo manje ngokurekhoda manje amadlalade wengoma zokholo, manje ukuthi abantu bekhona ukuthi nalama abezidlala kube nalapha ezibathinta khona.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi isixuku.
Ujesu boni isixuku
wenyo lalentabeni
Yesu sihleli phansi
abafundi besabuye.
Ulale njalo esiTswana kumbe esiSuthu ethi Gitsepile Morena.
Gitsepile Morena.
Mamedi ke tsepile morena a ke se hore wena o tsepile ma.
Siyabonga ntungameli isikhathi sesingasavumi singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebesilazo. Ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqalile umsebenzi wokudinda amaphepha okuvotisa ama ballot papers loba nje kulokukhonona ukuthile kwamabandla aphikisayo. Kubotshwe amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abayisikhombisa koBulawayo kanye lababe yizisebenzi zako TM Pick and Pay ngemva kokutshengisela. Silugqiba ke lapha kuhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.